Tanga tune msangano wedu we constituency kuNkulumane Top. Patanga tichisangana nezvarwa zvekuNkulumane nekupelandaba nekuchizinda patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparliament akusvika pasarudzo. Vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imi saMP vasiziva ndezvipi zvamuchatiitira. Saka tachipara urongwa our agenda for parliament. Our 10-point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tichigadzira zvipi. Tawana mukana wekutaura apa ta agenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira. Tataura nyaya yematatitudes achapiwa vanhu, nyaya yekudzidza mahara, primary education free from grade 1 to 7, tadhiskasa nyaya yefree primary health care. Tataura nevanhu maerana nenyaya dzatova kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzimwe maplatforms enyika dzakasiyana siyana. Tataura again apata agenda yedevelopment, kuvaka kwemugwagwa, matractor pedistrict. Tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals pedistrict. Tataura nyaya yekuvakwa kwemaclinic. Tataura nyaya yekusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti mazimbabwenzi atambura. Vanhu vari kutarisira kuti muzimbabwe muite shanduko. Vanhu vanoita nenhamo, masoja, mapurisa, maCIO. Tataura nyaya yemasalaries emacivil servants above poverty bottom line, kuti munhu wese nekudempoliticisa mainstitutions of the state, kuti there are fidelity even into the constitution of the country. Saka ndozvata achikurukura tagamuchirwa nevanhu neruzhinji. Tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ando makandidate edu etributi, nekuti munoziva zano yanga aita chitsotsi chekutira kubiridzira. Saka tachiintrodusa makandidate edu kuti kana tiri kuNkulumane kuTsvabalala pelandava constituency, our member of parliament ndavagift osalosiziva, kana tiri kuMuvheve ndivabhajila, kana tiri kuPfumula ndavasikelesire Masangu, kana tiri kuTumbani candidate wedu weparty official ndipisdue. Saka tachiintrodusa makandidate edu nekuintrodusa wagovernance acho.
Mangwana, mune humwe urongwa here huri kutarisirwa kuitwa nemutungamiri webato renyuva Nelson Chamisa?
Kana titange tichisimuka kuno kuBulawayo takananga Masvingo province, patanga vachitaura mukuru varigo Nelson Chamisa vanenge vari kuMasvingo vachibvako vatananga kuChiredzi kuti vataure neruzhinji revanhu vari kuMasvingo kuti vazive kuti Zimbabwe dzayakuya, vazive agenda. Saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kuMasvingo, uye tagadzirira futi kuno kuBulawayo musi wa20 chetiri kuwaitiki sports stadium, patange pachiuya pa Nelson Chamisa.